Mutongi Wedare, amai Bianca Makwande, vatura mutongo kuti Dr. Manangazira varambe vari mujeri, vachiti vakapiwa mukana wekutonga vachibva kumba kwavo, vanogona kuvhiringidzana nevafakazi. Amai Makwande, vati Dr. Manangazira vachiri kushanda mubazi rezveutano, saka nokudaro vanogona kuzonovhiringidzana nehumbo kubazi iri, uye vati vamwe vafakazi hama dzavo, dzinosanganisira baba vavo, saka vati hazvikodzere kuti vaburitswe muusungwa. Rimwe remagweta avo, vatatenda mishi, vati vachakwidza nyaya iyi kudarira pamusoro, nechinangwa chekuti Dr. Manangazira vatongo vachibva kumba kwavo. Hurumende inoti Dr. Manangazira vakashandisa mari inodarika mazana maviri ezviuru zvemadhora ekuAmerica yakanangana nekurwisana nechirwere cheCOVID-19 vakapa hama dzavo makumi maviri nesere basa zviri kunze kwemurau. Amai Makwande vati Dr. Manangazira vagodzoka kudari musi wa9 mwedzi unouya. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, mumwe muzvinabhizimisi wokupakistan vaAli Mohammed avo vakasungwa pamwe chete nemutungamiriri wesangano reZimbabwe Miners Federation muzvare Henrietta Rushwaya nemhozvo yekunzi vakaedza kuburitsa munyika zviri kunze kwemutemo goridhe rairema makirogiramu matanhatu, vasvitsa chikumbiro kudare chekuti vapiwe pasipoti yavo, vachiti varoda kuenda kuSouth Africa kunoita misangano yezvemabhizimusi. Asi vachuchisi vehurumende vanga vachipikisa chikumbiro ichi, vachiti vaMahamad vanogona kusadzoka kuti vatongwe sezvo vasiri chizvarwa chemuZimbabwe. Nyaya yegoridhe iyi yakambobata-bata zita remudzimai wemutungamiriri wenyika amai Auxillia Mnangagwa, uye akakonzerawo kusungwa kwemapurisa maviri nevasori vaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.